my genuine war veterans, zera rangu, vakaenda kuma 70s, makore avo iye zvino, dzikuma 60s dzikaizvo, dzikakusvika kuma 70s, kuchimwana munhu iyoyo achinzi, wena uya kuno upfeke t-shirt, uende unokambenera, ava vakomana vana MP vapanda kwatiri ava, hatisi isu, tiri kuseenzwa kuma genuine war veterans. Kune vakatorwa vaya vakapfekerwa pfekerwa ndo vakanopuwa zvimakadhi iyo vaya vaya ndo vachinzwa kunzi kutembwe kwainz kumorogoro kwainz kumurungushi kwainz vakange vasikovonzwa manina stories aya achitaurwa ari manarratives izvozvo ndoo zvovobata vakaita ringaringe ringaringe vakaona kuti panapa hapana wezverangazi vezvehondo votitepfenyura nhema ndo vanhuivo vamuri kuona vari kuita utsinye isu patakange tiina chizungu nepovhu yedu patiarwa hondo taiti munhu haarohwi asi izvozvo tiri kuona kuti vhaiorenzi yakutoitwa sokutamba nhoto chaiko chaiko.
Munozosiyana papi naivo vamuri kutaura ava vaamanyadza?
Isusu handiyo isosi yedu yekuti vanhu vanorohwa, vanhu vanobayiwa namapfumo, vanhu vachizviita freedom of expression. Isusu magenuine war veterans izvozvo ndo zvatisi kuda. Ndosaka muchiona nhezi vaya vati vasingakandemiri. Kune organization inonzi United War Veterans, vazipura nezanla kuti naivetwe legacy yedu yochiva here iyoyi yokusevenzeswa kunzi mawar veterans patasvika vanhu vevhaiorenzi ava. Isusu hatisi vanhu vevhaiorenzi asi vavari kutitora mubvangamakomwedzi ndo dziri kunzi dzinosevenzeswa chinzi mawar veterans. Uriwo hwakabvira kumaassembly points. Tinozviziva tichazvifumura takutopetirewa imeji yedu sekunonzi tisu vanhu vakamirira kudyara vhaiorenzi muvanhu umu. Isu hatiti kudyara vhaiorenzi, tiriuda kudyara ukama hwedu hwatangova nahwo nepovhu yedu neushamwari hwedu patega tega hedu nevamwe vedu. Handizvo zvatakarwira izvo.
Asi chii chiri kuita kuti imi murambe muri kusure kana kuseri kwaivava muri kutaura vari kushandiswavo?
Zvanika nekutaura ndizvizvi zvajonga. Vose varwiri verusununguko hazvina kupera 1980 namanje tinorwira rusununguko handei mberi nokurwira rusununguko tisvike chaipo paya pataida paya nokuti mafounding values achoiwa e1 min 1 vote ndo hatiri kushayiwa. Saka izvozvo zvakuti tikabvunzwa kunzi nhaimi ndo zvamakarwira here izvi kurya kuti nyika igoita povhati ine udzamu hwakafanana naipapa kuda kutoenzanisa kuda kutokundwa nepakange paine kaekonomi kasiniti paya kuti vanhu vanoshaya. Iya ndataura mufananidzo wepitero hausi kubata isusu tega vari kwesunguko iri kubata nyika yose. Zvinochinditaurai kuti kunenge asina form of income anorarama sei? Ndosaka muchiona umbavha hwakuwanda, ndosaka muchiona humondi hwakuwanda. Ngatidzokerei kumafounding values iwo aya tese tese tigoatevedzera iwayo maererano nezviri mubumbiro rwemutemo. Chinonyaya kumbotyisa ipapo chiiko? Kungoteerera iyoyi one man one vote mopa rukudzo kune zvadiwa navanhu izvozvo chakanyaya kuoma ipapo ipapo apo chiri?
Munoti kudii nevanombunyikidzawo mapato anopikisa munyika?
Mabvunzi acho ambokambunzo kakanaka sereki. Munomboziva here kuti zvedemokrasies tikandikupei mufananidzo wamao aiti let 100 schools of thought condemned and 1,000 flowers blossom. Kureva kuti maidea hakuna anonzi ndoo nyanzvi yamaideas. Regai zvikurirane pamwe chete ipapo patindondokohwa paya paya chisu tinoita advantage yokuwana zvakawanda. Dzidziso iyo ndo yataiwana iyi yekuti kana muchida kuti muvake nyika yenyu regai maviews akawanda ese akanzi patebo. Regai maviews iwayo achinoita chakata tichamwiwa muto dzakawanda ndo zvinobvisa nyika. Saka maviews ngaawande. Musavhara vamwe vari kuya nemaideas muchiti tisu tega. Mukange mangodaro makuenda kuautocratic rule. Ndosaka muchiona paya paya paakuita basa rokuimba vanhu hapachaimbwa mapati. Iye zvinoizvi vanhu ndo vakutoita vakuru kudarika pati. Kunofanira kuimbwa pati kwete kuimba vanhu. Vanhu vanopfuura, nyika inoramba ichingovapo. Mapolitical party ndo inenge iri infrastructure yokuite vhasito zvevanhu. Saka regai zviite izvi, anganga ari maorganization evarimi, maorganization ekumining, maorganization ekueducation, maorganization kuenge kupolitics iwaya, maorganization ekuupfumi. Regai kuite mahundred schools of thought akawanda, and then a thousand flowers agoita blossom. Chononunga tisu kavene veZimbabwe.